What property music? Inongochunisa bafeya magaisi kupinda ghetto nichiterwa nemanaisi ozoregera kutamba nevamwe baisi wombomira kutenzera magaisi atina bayarirwe na boysu ivo mazina kana yembeze kupeka avana mari yekutenga madirake vanotoya kwatiri vachipeka skiri ravo rakasara vanenge vachiganza wokuvachenjeneta atimutambire padhuze navo tine matausini vanotimboita sesu yedu hatizvifonere skiri wopo kunouya mukopere zvinenge zvimarataona kuti gwendere timbomira ipapa usanisembere ndiri kutura kunge nyanga yechipembere ndiri kubigwa nyangwe namachembere ndiri kumhanya kunge jeti yavanditevere skiri ravo takaribuka tiri farire atingabayarirwe navo yesu ivo vasina kana yembe dzekupeka avana mari yekutenga madhiragi vanotouya kwatiri vachipeka skiri ravo rakasara vanenge vachiganza wokuvachizvineta atimutambire padhuze navo tine matausini vanotisecha ndinongochunisa bafeya magaisi kupinda ghetto ndichiterwa nemanaisi ozoregera kutamba nevamwe baisi wombomira kutenzera magaisi fanika kwedu tovagadzirira zaisi kutsunyowani everytime sesepraisi wotozvisevenzera ndicho chiwaisi zvawomo tozvishingisawo semugaisi atingabayarirwe navo yesu ivo vasina kana yembe dzekupeka avana mari yekutenga madhiragi vanotouya kwatiri vachipeka skiri ravo rakasara vanenge vachiganza wokuvachizvineta atimutambire padhuze navo tine matausini vanotimboita sesu yedu hatizvifonere skiri wopo kunouya mukopere zvinenge zvimarataona kuti gwendere timbomira ipapa usanisembere ndiri kudhura kunge nyanga yechipembere ndiri kubigwa nyangwe namachembere ndiri kumhanya kunge jeti yavanditevere skiri ravo takaribuka tiri farire atingabayarirwe navo yesu ivo vasina kana yembe dzekupeka avana mari yekutenga madhiragi vanotouya kwatiri vachipeka skiri ravo rakasara vanenge vachiganza wokuvachizvineta atimutambire padhuze navo tine matausini vanotisecha.